ngati ichingori nyaya isina kujekera maitirwo ari kuita zvino, ndinofunga mhuri yeZimbabwe inotondera kuti pakatanga chirongwa chekubviswa kwemainformal traders kana kuti street vendors mumastreets, chikonzero chakaitwa nehurumende changa chiri chekuti vanhu vaende kundotengesera pakatsaukana kana kuti pari designated muchirungu. Vamwe vemamembers edu vakakwanisa kuenda panzvimbo idzi, vamwe vakatadza nenhau yokuti nzvimbo dzidizignated dzacho hadzina kukwana. Isusu seboka takati kumamembers edu, anokwanisa kunge achienda kunotengesera ipapo pakadizignata kwacho ngavaende. Vasingakwanisiwo ndo saka tichiramba tichiita nhaurirano dzatiri kuita nehurumende nemalocal authorities kuti pekutengesera pano pakakwana pagadziriswe, pawande, vanhu vaende kunotengesera pakachena. Pachaa kutishamisa izvi ndechekuti mamwe mamembers edu akadecida kuda kunotengesera pari designated ari kuteererwa futi nemakanzuro aya vachindobviswa pacho parinzi pari designated. Ndinopaso nenzasi pakopakabhana, mazuva apfuura takanzwa mvunga mupopoti yanga ichitika pachinzi patorerwa zvinhu mazunhu zvavo zvavari kutengesa, but inzvimbo pamazivira atiri kuita isusu inonziri designated. Ndo kwakuteererwa futi vanhu vaenda vatiti akuteedzera mutemo undotengesera kuya kwamatieni, endai vachiteererwa vachindombunyikidza zvinhu zvavo vachitorerwa. Ndizivi kuti ndiro gwara ratingatora senyika tingagadzirisa zvinhu vechishanda mashandiro akadaro.
Matima mbogara pasi here nekanzuru mushure mezvese zvaitika izvi pakopakabhana nezvimwe zvamuri kutaura izvi kuti munzwewo kuti vakamira papi?
Tiri kukurukura kuburikidza neinonzi informal sector committee yeHarare City Council, ndo vatiri kupira nhunha dzedu idzi. Pari zvino hapana chakajeka chatatichanza kuti urongwa huri kubvira kupi. Ndinofunga munokutondera mukoma ajonga kuti ndakambokuudzai kuti takamboita hurukuro nekanzuro iyoyi kuburikidza nekomiti iyo, tichiwa zvati aiwa isusu seboka tiri prepared kushanda navo kugadzirisa matambudziko ese aripo. Saka zvava kutishamisa isusu kuti izvi zvaakuitwa, hatina kana information yatiri kupiwa isusu seboka rakati aiwa sezvisati tiri prepared kuti titaurirani tigadzise nyaya idzi, tirikuona zvaakuitwa.
Asi kavavadzai, tiri kunzwa vekanzuro vachiti vakutowana mari yakawanda kubva mukubhadharisa vanopaka dzimotokari pane mari yavanga vachitarisira kuwana kubva kune vanotengesa vasiri kubhadhara mitero. Imiwo zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Kuti nyika yedu ibudirire mukoma jenga, tinofanirwa kuita mapolicies urongwa hwehurumende hunonangana nokusimudzira raramo yevanhu varombo. Muri kutaura nyaya yekuti vari kupembedza kuti tava kukwanisa kutora mari yakawanda, kutorera vanhu mari kwavari kutoita. Oright, tongoti vari kuwana mari yakawanda iri kushanda chii? Tinofanira kunge tichiziva tisi maratepayers, tisi macitizen, tisi tongopaka mota dzacho pavacho pavari kuti vava kukwanisa kuwana mari yakawanda. Ndomboziva iyo yemari yavari kutaura. Ndoti aiwa inini maakuwana mari yakawanda, ko ava vamabvisa mustreet ava vari kudzimba dzavo vari kurarama nei?